Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhu 16/2017. Makateerera muStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwayo kuita Congress yechimbi chimbi muna zvita paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu, mumwe wacho ari mudzimai. Vamwewo vachiti vaemazene munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chobviringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaemasoni munangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Congress yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Congress yechimbi chimbi, uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato reZANU-PF vaIgnatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40, uye vave makara asoonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi, vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014, iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMunangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMunangagwa vanoti Congress iyi inofanira kungozeya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMunangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJoram Gumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection okumula 2018 anenge ari His Excellency President RG Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregista kwavanhu mazuva ano, zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabata zvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti aiwa ande ku special congress
asi pakaita chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe mwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato iwa akatosarudzwa kare nebato muna 2014
hapana nechikonzero chiripo zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yanda kutaura iri pasapa yekuti toda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita afem saka tati hatisarudzi tiri kungoita afemu
tiri kunzwa vamwe vatiri kutaura navo kumatunhu uku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai Midlands Province haina kutaura nezvazvo
inyaya yakataurwa kare iresolution inobva nokumadzimai vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo
saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri
politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident kana vakada kuchinja vanochinja
nhengo yeprovincial coordinating committee yemidlands vajora mugumbo vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Blessing abatawo sachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato
zvatakakurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership yeunderstand nyaya yebvr takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna december zvikonzero zviri zvekuti chekutanga toda kuita reaffirm candidate chayava mugabe kuti ndo vachamirira zanu pf come 2018 harmonized election izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera mugabe zvine mutsindo bvora ratipinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora ndo pakatanga kutoropodzwa kwava mugabe navana tsemendamu zvikadzingisa vari 7 vanga ari machairpersons emaprovince eyouth league tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzana mutsvangwa vana matema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvichienda zvakadaro paakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa instead every president vafocuse nenyaya dzeservice delivery nedzimwe kune vanga vari kuti our time to take over tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kupati yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa mupati nenyaya yekutuka baba namai mugabe zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paya kuti vaitumwa nemutevedzero wabva mugabe vamunangagwa saka all this discord yaamupati ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo mugabe masikati manheru achironga kuvatopla
tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amamusiri kufara nawo ndeapa
yes takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalized from now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani oti paumbowo hwacho
sachigaro vevechidiki muzano pf kumanikaland vamubuso chinguno vachitaura vari parunhare kwamutare nablessing zulu westudio 7 bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezanu pf ikaramba iri panyanga mutungamiri webato iri vajacob ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rwezimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ngatinzwei vachitsanangura
zvatiri kunyunyuta nazvo sevana vezimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana kwatiri kuita sezvizvarwa zvezimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi nyika iri kutsva vanhu vatambura zvakanyanya saka tiise vanhu vari kutendera vachitaura nevanhu tine zvinhu zvakawanda zvakatiudza ivanhu kana zvavakanyunyuta nokuda kwazvo saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference nekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa hurumende yeZANU-PF iri kutonga. Latadza kutonga uye latadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yavamugade ndeyati zvinhu zvisipa zviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndoo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU-PF yavamugade yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinayo izvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura tiudze vana vezvangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaite zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandiro ezvakaita ungatoshaya kuti wotange kunongedze chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza izvozvo ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy yedu in terms of money, you know, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunti haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboiti. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu wevanhu vari kunyoresa huri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara huri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana siyana ari kuongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro avo euchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye neuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwa mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections, democracy and governance vaBatla Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Munhu akuenda kuchipatara anosvika ovhunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodzva mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuabudisa mapepa aya. VeZeki vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvireva kuti munhu achatendekwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT varivo mumiriri weulawa weEast muparamende Muzvare Tavita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore mwoyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially ni vechidiki, nduko wai chaizvo kuti nyaya dzeproof of residence wokushungurudzai. Asi ndokukumbirai kuti hazvinetsi, endai munorejista mutore maafidavit kuzeki, ndiwa wachakubatsirai kuti mubatsike nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vaive nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezeke vatambire zvinhu zvakasiyana-siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Epwit, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro; Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central; Mbire, Guruve North; Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Urungwe, Magunje; Central, East, North ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matabeleland North; Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matabeleland South; Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North; Gokwe Kabuyuni; Gokwe Chirea; Gokwe Nembuzia; Gokwe Gumunyu; Gokwe South; Gokwe Mapfungauta; Gokwe Central; Gokwe Kana; Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab ashoropodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakauraisa vanhu vanosvika 256 muguta guru reSomalia reMogadishu. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chipatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ati kurwisa kwakadai kune huipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKurz vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano Elections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Manguza anotipanya iye.
Vachitaura apo vaiparura chirongwa ichi pachigwanyika kuchitungwiza nemuswe mugovera, mukuru weElections Resource Center vataonda chimini vakati vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzuro rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration icho chiri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Vachimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota, vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota.
Chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibuditsa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyoresa vavhote. Chii chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamawana zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo. Saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese.
Mukuru weZim Rights OK Machisa vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kushishidzirwa. VaMachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera.
Saka tiri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chauchapiwa chiyachiya ndiyo here usati wabuda muregistration center.
Vakati vosangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara. Vakati Zim Rights ichamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave neumbowo.
Tinoda umbowo wekuti sabhuku abhadharisa mari. Umbowo ihwohwo hunowanikwa nematricks atakatovataurira kudhara.
Elvis Tatenda uyo akatonyorisa kuvhota akati chirongwa cheERC neZim Rights chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota. Mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaMorgan Komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose. Vaimbi vane mukurumbira Soja Love, Gasp Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Godwin Manguja.
Sangano reHarare Residents Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri. Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. VaMashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chekurumubato ravo, pakasara vanhu vaviri vanoti munyori weGweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr Kainos Chimombe, mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiro yesangano ravo.
Saka tichitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutedzwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira. Saka tinoona musarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr Tapiwa Mashakada.
Ko vakasarudzwa vese ava munovashorei?
Vanhu vacho vose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yavaMashakada chete. Vachipedza ari kunetsana nevanhu vekuGweru nekuda kutenga maketeni anodhura. Zvino haasati atombogara kuGweru asi akuda kuuya kuzotungamira Harare. Dr. Kainos Chimombe, munhoroondo neguta reHarare tinoziwa uye tine umbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari. Makesi waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelepa.
Precious Shumba ndo mukuru weHarare Residents Trust vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abata onyanzwe munyaya dzemitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zviri kuitwa pamutemo asi mutemo wacho weEden Council Act unofanira kuti unge wa unofanira kuenzaniswa ne constitution, nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here ne Urban Councils Act ya muri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakaranga kunge vachi apply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, zvinenge zvireva kuti mutemo unenge usina kunyatsokuteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa chienderana nebato rematumbiro enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kupwa kusarura kunofanira kuitwa zvichitariswa kuti munhu ari webato ripi.
Vakudza ekadzere nyanzvo munyaya dzekutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri hweDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Mike Rukariati anotipa nyaya iye.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezPC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Bulawayo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Parizino, Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, point imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mtatsa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudaro tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo asara. Asi murairidzi wemadamburo Tondera Indiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, tiri mumaoko kwaMwari. Semakore ese sezvatinongoita, ticharamba tichingorwa kusvika kwekugumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndecheCapes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova Triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Robbers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamwe na Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abesifazana bakhona abanyefikile abafisa abana kona kubuyele endaweni nalana abana sihlonipe abesifazana nabo bathole isithi yabo ekusibekeleni omongameli welizwe.
Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilichumi sezivumile ukuthi kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngoMpalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe.
Siyaphuma siyafika kumaprovinsi wonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregister. So siyabe silama-tracksuit angu-10 aphumayo ahamba indawo ezehlukeneyo. Ayinamhla abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregister.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota kuhlelo olubizwa ngokuthi RIS Tiritese.
Isibhedlela sempilo koBulawayo sithi liyehla kakhulu inani labantu abadinga indlela zokwelamisa imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilichumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress osiphangiphangi ukuze kukhethwe owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mugabe. Kodwa okulokhu kungacacanga ukuthi kuzaxotshwa yini oyedwa wabasekeli bakamongameli ngoba bengebesilisa omnumzana Emmerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko. Omunye njalo umbuzo ngothi yena usifazane ozakhethwa vele uyabe engubani. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala ebandleni leli kukhomba ukuba umnumzana Mnangagwa nguye ongaxotshwa kungene unkosikazi Mugabe esikhundleni sakhe. Kodwa bakhona njalo abanye abebandla leli abathi kungabunjwa esinye isikhundla sabasekeli bakamongameli bebe bathathu. Sixoxe lelunga ledalela Central Committee ebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye umlawu la njengabanye ama provinces uvumile sibili ubana umnyaka lo njoba sikhangela ubana siyekhetheni sihambe siyenza iCongress yethu ebandla leZANU-PF ukwenzela ubana sibe sikhangele sigcubule njalo siqinise i-candidature ekamongameli kumele wethu ubaba uRajim Dube ubana nguye ozasibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lomsekeli kamongameli owesifazane. Kuliqiniso yini?
Ye, abesifazana bakhona abanyefikile abafisa abana kona kubuyele endaweni nalana abana sihlonipe abesifazana nabo bathole isithi yabo ekusibekeleni omongameli welizwe. So mbona ngathi labo sibili bawugqinisa kona kwana kuvelela elozweni kuvelela ku-Women's League emthalo leZANU-PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni ngeCongress?
Mina ngimele uqinisekwa ngilazi njalo ngangikwazi mina engikwaziyo khona ke sikukhulumileyo ngapha kobulawayo omunye lokhu hhayi angeke ngaba lamandla okubana kuphendule yabe sekufuna ubona ukuthi mhlawumbe kuphendule isikhulumeni sephansi ubaba u-SK Moyo.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Juma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-PF. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olelunga lebandla le-PDP.
Uma ungabhekisisa wathola ukuthi ukwenza kwezano sikhathi sinye ngasinye ma kukhona into ethile abafuna ukuyifeza bayaguqula nje imithetho yabo kube nento ethile abaqala ukubanga umsindo ngayo. Ungabezwa sebeshaya kakhulu ingungu ethile efisa ukuthi kube khona isihlalo esithile sivulelwa sivulela umuntu othile, hhayi ukuthi into iyohlala ikhona. Umuntu othile abanaye engqondweni ukuthi uzibani banyana uzokuyangena laphana ngemva kokuba singavula isikhala sakhe. Ngizokukhumbuza ngesikhathi kufakwa umama Joyce Mjuru ukuthi aphendleve isikhala sokuthi abe ngu-vice president. Lokhu kwenziwa ngesikhathi kungafuneka ukuthi umnanga kwangene. Bakukhulisa bakuqakambisa ukuthi bafuna isikhala esinye sabo vice president kungenwe esifazana. Kusaza ukuthi ngasohlangothini lezaphu kuzongena umuntu wesilisa. Ngasohlangothini lwabesifazana bafuna ukufaka uJoyce Mjuru. Bamfaka ngaleyo ndlela. Kuthi ngesikhathi sebefuna ukuthi bakuguqule lokhu bakutshintsha bathi hayi noma ngubani nje kungakhathalekile ukuthi ubulili bakhe ngobowesilisa ngobowesifazana angangena. Namanje bangena umnangagwa sezitshintshile izinto manje sezimvuna bayangena lo baba umphoko.
Okokuthi nxa kungenzakala ukuthi abe nguye ngomunye wabasekeli bakamongameli singambona na esiba ngumongameli kwelizayo?
Uma uhlolisisa ngelo muntu ohlola insimu uzobona kucacile nje ukuthi kudlalwa mdlalo uphi imfumba ifunja kuphela kusiphisandla.
Hello-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo. Inhlanganiso lezi zibambisane labaculi abasakhulayo ababalisa uGaspi Warrior lo Soldier Love kuviga uMavis Gama.
UZulu uphume ngobunengi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, le-Zimbabwe Human Rights Association, ZimRights, owenzelwe emavinkilini awe-Chigovanyika emzini wase-St. Mary's eChitungwiza. Zakamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bemukele ngenjabulo ukuza kwabaculi beqembu labesifazane asesebatsha le-Syndicate Sisters uGaspi Warrior lo Soldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRights uNkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafuqileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces wonke awu-10 siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregister. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Ayinam sure abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregister yikho esikuthakazelelayo. Akhathe siyafika emaphandleni sihambe emaphandleni sibili asisoze singene emathangi kuphela.
Bathi kunengi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama wheelchair umbe abantu abakhulile baye bengakwazi ukufika amanye be ku second floor ama njenge Mount Pleasant hall I registration center yabo ibiphezu kwe stage so sihle sabalelize incwadi sacela ukuthi be registration yabo so kathesi bahle bayehlisa bayifaka phansi
bebekhona abasebenzisana labe Zimbabwe Electoral Commission ZEC ama voter educators okubalisa umnumzana Thulani Siwela ukutholisa uzulu kuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo
siyakucela mzalani ukuthi wena ungabuya ema registration centers ethu siyakunika iform okuthiwa yi-BR9 lisebenza njenge-affidavit form so wena ungabuya siyakunika ulifile ifomu leli alithengiswa uyalinikwa mahala so ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo khona ngale thentini silo-commissioner of arts uyakudindela even ifomu lakho eliyi-BR9 ukuthi enekele ukuzorejista
uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala e-St Mary's insuku zakhona zingakedluli
Iplithi yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October but singavala ngapha eduzani lesindlini zenu siyabe sikhona emakoni shopping center siyabe sikhona even ema offices ethu akhona ngale ekomakoni so wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukuregister
Abe ERC leZim Rights bathi balethemba lokuba kuya kuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Zama.
Asambel matuta siyo vota
Asambel matuta siyo vota Sivote
Uyazazi na indawo ukumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lokuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu kulama centers alandelayo Bulawayo Bulawayo Metropolitan Bulawayo Central Bulawayo East Makokova eHarare Metropolitan Chitungwiza St Mary's Bengeza East and West Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza North and South, Enkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2018 luyaqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. Ngaphandle kwengxaki ezimbalwa uZulu ahlangana lazo, abanye babikwa nje besithi kabalawo umdlandla wokubhalisa kanti abanye ngabathi kabalalwazi olwaneleyo. Abasakhulayo ikakhulu babikwa besilela kakhulu kulolu hlelo. Sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni.
Iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi ikurejista ukuze beyevota. Ngobana ikakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enothiwa yokubekezela. Ngoba ku-APVR le entsha bona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukurejista. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register, uqeda abantu uthando. Ngoba uzathola ukuthi ilayini ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngeke sembuyela futhi emuva mfowethu Nkomo. Abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokurejista sifanana athu lokurejista kwabantu bezanu-P F nxa berejistela ukuba yi-membership yezanu-P F. So kusuka abantu kubaphice bengazwisisi ukuthi behle bezitshele ukuthi nxa sisiyarejista ngezanu-P F nxa inika abantu amakhadi awezanu-P F ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi. Ngiphinde ngisole le veki ngoba iveki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini, ayizange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Leyo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade vele sibathwala ngezimoto besiyarejista yebo ezigabeni ezijeneyo.
UMnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngohlelo oluquthwa ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokubhalisa amagama kuluhlu lwabalelungelo lokuvota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa ubotshelwe icala lokuthi amabhomba amabili edolobheni le-New York elithiye abantu abangamashumi amathathu belimele ngompandula nyakenye ufunyenwe elecala ekumisweni kwakhe lamhlanje emthethwandaba.
Imuli eziningi seziqalisile ukungcwaba izihlobo labangane abafele engozini yokudubuka kwebhomba eMogadishu ngomgqibelo. Lokhu kunakanelwa ukuthi kungaba kubangelwe ngabeqembu le-Al-Shabaab. Kufe abantu bose abangamakhulu amathathu i-276 kusehlakalo lesi.
Kwezempilakahle isibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sibika ukuba inani labomama labesilisa elizodinga usizo lwenhlelo ezithiyeneyo zokwelamisa kuhle imuli liya lisehla kakhulu. Bekhuthaza abantu ukuba baze bazothola usizo lolu ngoba kuqakathekile ukwelamisa imuli. UNompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inengi labesifazana kubikwa beyibo abenza bezodinga ukuthola indlela zokwelamisela khatshana njalo bahle baqale ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo ngesikhathi bezobhalisa bezithwele bethi sebebeletha sebesazi indlela abazazisebenzisa uma beyabe kuyilabo abaqala ukuzithwala. Inengi labo mama bathi basebenzisa amaphilisi kuthi abanye bathi basebenzisa iloop ngoba ayibaletheli inkinga eziningi uma beyisebenzisa. Unkosikazi Faith Rejoice Moyo obezohlolisa ingane yakhe okweviki yesithupha eMpilo Central Hospital uthe uyaqala ukusebenzisa indlela yokwelamisela khatshana njalo ubone amaphilisi engcono ngendlela abamfundisa ngayo.
Ukuthi ngiyaqalisa ukusebenzisa iplan ngisho ngokuthetha ama-secure ukusebenzisana ne-close because ngibathe befundisa ngembono yikho engu-understand better more than amanye ama-methods.
Kuthi uchelesile Ndiweni uvumelane lomamoyo ethi amsebenzela kahle njalo useke wawasebenzisa.
Ngisebenzisa i-secure amaphilisi hhayi angisebenzela kahle hhayi sengingawasebenzisa.
Unkosikazi Nometha Mahlangu uthi yena usebenzisa idepo ngoba uhlaba ngemva kwenyanga ezintathu ekhuthaza abanye omama ukuthi bayisebenzise.
Idepo ngisebenzisela kuhle ngihlaba after 3 months akulama effects sengile 1 year. Bakhuthaza ukuthi bayihlabe ngoba ayilama effects ayihluphi awukhohlwa yinto othi uyayihlaba uhlale i-3 months zakho ubusukhangele i-review date yakho ubususiyahlaba futhi.
U-Ayibongwe Ndlovu uthi usebenzisa amaphilisi njalo useleminyaka elithumi ewasebenzisa.
Ayibongwe Ndlovu usebenzisa ama-tablets elofemina hhayi wona a-right ngasengitholi iproblem ngawo ngasebenzisa lani sengile 10 years no problem.
Unkosazana Patience Maseko yena uthe usebenzisa indlela ye-implant efakwa ngaphansi kwejwabu okweminyaka emithathu kodwa uyaqala ukusebenzisa lindlela.
Ngisebenzisa i-implant 3 years hhayi so far angaboni i-problem hhayi angangeni esikhathini but angaboni any problem nayo ukwazi ngoba ngokuqala sangeke ngitsho.
Unkosazana Bongani Lunga uthe usebenzisa ijekiseni ledepo njalo usenabantwana abane eyisebenzisa.
Ngisebenzisa idepo ngihambela kahle hayi ngaze ngibone iproblem la zendesikhathi eside ngoba senzenza abantwana abayi-4 ngisebenzisa. Abakhuthaza ukuthi bengayithuki ukuthi kumbe ningabalimaza kumbe bajimeze ezinye izitho zomzimba wabo kade hhayi ilungele ukusebenzeka kuhle hayi kulahlukwa yilani.
EZimbabwe kulendlela ezifika ezilithumi lambili ezisetshenziswa ngabantu ekwelamiseni imuli kuhle ezibalisa amaphilisi ayimihlobo emithathu amajazi kamkhwenyana lomamazala amajekiseni ukuqunywa kwemithambo ethwala inhlanyelo kubomama lakubobaba kanye lokulandela imvelo ngokuhayi emacansini ngensuku ezithile. Iningi labomama lisebenzisa amaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo kube lehlekana labaqunywa lababotshwa imithambo ethwala inhlanyelo. Isibhedlela seMpilo Central Hospital sikhuthaze uZulu ukuba aphatheke kunhlelo abanazo zokwelamisa kuhle imuli. Bethi amajazi abakhwenyana labomamazala bapha abantu kungelambadalo amaphilisi alidola kuthi ukufaka ijadela ngamadola alitshumi lanhlanu ukuyikhupha ngamadola alitshumi. Idepo Provera ibiza $2 kuphela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umunisipala weGwanda uthi uzaqhubeka ehlawulisa izakhamizi idola elilodwa ezifuna ubufakazi besiqiniseko salapho ezihlala khona iproof of residence kulabo abafuna lobo bufakazi ukuze babhalisele ukuvota. Kovika uVusisizwe Mkhwananzi.
Inhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ibika ukuba yabhalela umunisipala icela ehlise linhlawulo isuka kudola isiya kumasenta litshumi ukuze lalabo abaswelayo benelise ukubhalisa ukuvota. Kumpendulo ebhalwe ngumqondisi wenhlelo zecouncil uTown Clerk uNkosazana Priscilla Nkala uthi umasipala kenelisa ukwehlisa lenhlawulo ngoba yavunyelwana lapho kuhlelwa ibhajethi yalonyaka, kodwa waphanga wathi uZulu ulakho ukuthola lezi ncwadi kumakhansila emawadini abo kungelambadalo. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kunzima kuZulu ukuthi abone ukhansila ngoba iningi lihlezi liphatheke kweminye imisebenzi njalo abanye bengamabandla ezombusazwe abangawasekeliyo. Ngakho ufuzwa uthi sebezathatha amanye amanyathelo ukubamba ngabandla ikhansili ukuthi yethule linhlawulo.
Nxa i-government iyayihlisa ukuthi abantu bengabhadaliswa izithupha lama birth certificate, but yona i-council insist ukuthi babhadale i-proof of residence. So sesiyidlulisela phambili kwabaphatha ama-elections ukuthi bebonte into enjalo iphatha njani, ngoba asile ama-commissioners of oath lapha eGwanda umbayebalothi uyincwayi ngumagistrate labe-prisons labo babhadalisa. So ukuthi abantu becontinue futhi bebhadala i-council kakusebenzeki.
UNkosazana Sichathisile Ndlovu wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust laba abakhangela ngendlela ohlelo lokubhalisa kuvotwa oluqhutshwa ngayo bade ukwenziwa ngumasipala kukho emthethweni.
Ukuthi bethengisele abantu abavele bezihluphekela abathola nzima imali bebathengisele i-proof of residence ngedola akukho right, ngoba layo imali yangkhona ayi-indikhethwanga kakahle kubhajethi ye-council, okutshengisa ukuthi ngezinye izimali ezingenayo zingasebenzi ngokusemthethweni.
Okhulumela ibandla le-MDC uMnumzana Eke Moyo uthi inyathelo likamunicipal leli lizavalela uZulu ukuthi abhalise ngobuningi.
Lokhu kudiscourage abantu ukuthi ba-register as voters. Abantu kumele babekwazi ukuthi ukuvota lelungelo likabani lobani, but the moment say kungani kulabantu abayenza abanye bengarejisti kuyadisturba kakhulu kubuhlungu. Akuyenzi i-fair play count wonke umuntu abe nelungelo lokuvota.
I-Commission ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission lange yingesolwa kakhulu zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lentatheli izindaba ngembadalo efunakalayo kulabo abafuna ukukhangela ukuqhutshwa kokubhalisa ukuvota. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Kwezemidlalo akukacaci ukuba kuyozalwa nkomoni phezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yamaviki amabili lathoba minembili. Okuninga sizweni kuJoseph Njanje.
Sekusele imidlalo yesithupha ukuba imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laka Premier Soccer League ifike komlindi uyacina, njalo usuvutha amalangabi umncintiswano wokuphakamisa isicoco salonyaka. Iqembu le-Dynamos lona elibe ngutshikilo bhanca 1-1 nele-ZPC Kariba ngomgqibelo yilo elihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa, kuthi ngemva kwalo kulezimbamgodi abafana benkezi platinum kanye nabe-FC platinum. Iqembu lebantu yilo elijeke amanye wonke engalaneni lemiklomelo elitshumi lantathu. Iqembu leshabani mind lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye. Womqeqeshi weqembu lewange uBig Boy Mawiwi uthi yena abacabangi kakhulu ngamathuba abo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwe-season.
Sisele le midlalo eyisithupha njalo asicabangi ngokugunyulwa kwesigaba saphezulu, kodwa sikhangela umdlalo esiyabe sibhekane lawo, okutsho ukuthi khathesi sesicabanga ngomdlalo wethu olandelayo.
Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho kulemidlalo yesithupha ekhangelelwe ukudlalwa enkundleni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe, kuthi ngolwesine kulemidlalo yemithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanje.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Izigaba zebandla leZANU-PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngoMpalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuba ngomunye wabasekeli bakaMgabe.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti.
Kwanelo kwanamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hello Chris Gande, silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.